Vachipa mashoko avo pamusoro pemamiro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address pamwe nekuvhura chikamu chechipiri cheparamende yechipfumbamwe, vamunangagwa vati vanoziva kuti vanhu vari kutambudzika kuwana mari izvo zvave kupa nhubu mukana wekutengesa mari nemutengo uri pamusoro-soro.
Appropriate measures are being taken to address the cash situation, which include a gradual removal of arbitrage opportunities created through multi-tier pricing.
Vati hurumende yave kuwana mari yakawanda kudarika yange ichitarisira, uye ine zvirongwa zvakawanda zvairi kuita zvekuvandudza upfumi. Semuenzaniso, vamunangagwa vati hurumende yakaisa parutivi bhiriyoni nemazana masere ezviuru zvemadhora semari yekutsigira kurimwa kwechibage, soya beans pamwe nedonje. Vatiwo hurumende yakaisa parutivi $51 million yekutenga zvinhu zvekurimisa zvakaita sematractor nezvimwe kubva kukambani yeJohn Deere. Vamunangagwa vatiwo kunyange hazvo vari kufara kuti paramende yakatovandudza mimwe mitemo kuitira kuti ienderane nebumbiro remutemo yenyika, havasi kufara nekuti izvi zviri kutora nguva yakareba.
Mr. Speaker, sir, challenge honorable members in their individual and collective capacities to play their part in speeding up our parliamentary processes.
Vatiwo kusashandiswa zvakanaka kwemari yehurumende kunogaro taurwa naAuditor General hakufanirwe kuramba kuchiendera mberi vachiti yave nguva yekuita zvinhu zvakajeka uye zviri pamwero. Vatiwo hurumende yavo icharamba ichirwisa nekutsigira masangano ese anorwisa uori munyika. Vamunangagwa vati vanoziva kuti zvinhu zvakaomera vanhu vakawanda munyika, asi vakati zvichatora nguva yakareba kugadzirisa zvinhu uye zvinoda kuti vanhu vashande pamwe chete. Mabhiri anotarisa sirwa kuzeiwa neparamende iyi anosanganisira Mines and Minerals Amendment Bill, Cyber Crime and Cyber Security Bill, Prisons and Correctional Services Bill, Medical Aid Societies Bill nemamwe. Vamunangagwa vatiwo mabhiri eZimbabwe Media Commission, Protection of Information pamwe neBroadcasting Services Act Amendment Bill anofanira kupasiswa nechimbi chimbi. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vaDefson Gomo vaudza Studio 7 kuti mashoko avamunangagwa anoratidza kuti vanoziva zvinonetsa vanhu uye zvasarira kuhurumende neparamende kuti zvigadziriswe.
Saka totarisira kuti vatungamiriri, rather not vatungamiriri but mamembers edu eparliament vanomirira vanhu muparliament vambosevenzawo navanhu, vambomira zvomungogara mahotera umu nokufamba nemota vachipfumburira vanhu guruva.
Mukuru weSouthern African Parliamentary Support Trust vaJohn Makamure vaudza Studio 7 kuti chakakosha kuona kuti zvaparurwa nhasi zvinobatsira veruzhinji here.
Kana president vaparura saizvozvi, maministries anofanira nawo kuchigadzira mitemo yacho, right? Yochiuya kuparliament. Saka makomiti eparliament anofanira nawo kuramba achidi achisenza nemaministries vachivabvunza kuti zvakataurwa kunzi kuchauya chakati, nachika kuchauya Mines and Minerals Amendment Bill, kuchauya Public Finance Management Bill. Saka imi ministry zvabapi, right? Saka parliament inofanira kuti kuramba ichitsikirira maministries ichivabvunza kuti zvabapi kuti zviuye kuparliament.
Nengo yeMDC inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe, amai Priscilla Misahera Mbwimushonga vati havabvumirani navamunangagwa kuti paramende haisi kufambisa basa nemazvo, vachiti makurukota avo ndiwo asiri kuita basa nemazvo.
Kutiri kutogara tichitopopota kuti maministers ngaafambise zvinhu nekukurumidza vazviunze kuhouse. Saka zvinoratidza kuti pane mumwe asiri kuudza president chokwadi ipapo, nokuti ndatoshamisika kuti vari kufunga kuti hakuna. Vakatarisa mabhili ese akauya, hapana bhiri ratisina kudhila naro, hapana bhiri ratisina kuenda kumapublic hearings. Tinonzi nemutemo section 141, kana mutemo wauya wese tinofanira kuenda kunze tonotaura nevanhu. Izvozvi zvitiri kugara tiri kunze tichitaura nevanhu, hapana chinhu chatataregedza kuita.
Gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi-ziyambi vati paramende ichaidzana pese painogona napo kuona kuti mabhiri anenge aunzwa paramende apasiswa.
Manzwa speaker vatotaura kuti makomiti ari kusungirwa kuramba achishanda kusvika musi wa22 vatichadzoka. Mabhiri ari kuuya akati wandei, saka makomiti eparamende anosungirwa kunge achiitawo basa kuitira kuti tinge tichikwanisa kubata tageti ye mabira tinenge tarisina president inge chita
kunyange hazvo vamunangagwa vataura mabiri avanotarisira kuti azewe neparamende asi mabiri ese aya anonzwa kana kupasa muparamende muchikamu chekutanga cheparamende yechipfumbamwe pakapasiswa mabiri mapfumbamwe chete asi ipo paitarisirwa kupasiswa mabiri makuma viri nemapfumbamwe Ndakamira Studio 7 Mwarare ndini Godwin Manguja.